vanzifonera makuseni vakandidana ndikaenda kumeeting vakandipa zvikonzero zvekukanzura urongwa wavakanga vatipa clearance.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti vakanzure urongwa utichiona kuti vakambenge vakupa imvume yekuti muenderere mberi?
Chikonzero chikuru chavanyanya kushandisa pakukanzela urongwa watanga tinawo wemusi wa 7 October ndechekuti pane group rezvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muSouth Africa rine vanhu vanosvika 123 vakaita petition yavakasaina vese vachitaura kuti utungamiriri weera Zimbabwe uri kuda kutungamirira protest iyi, utungamiriri huri armed, utungamiriri huri kuronga kuita mhirizhonga nekuparadza zvivakwa zviri paborder reSouth Africa neZimbabwe. Ndo chikonzero chikuru chavanyanya kuti bata nacho. Panga pakatotorwa mascreenshots akaprintwa akawanda zvekuti if I counted them there were I think about 28 copies. The mass screenshots akatorwa akaprintwa evanhu vachitaura mumaplatforms edu atakanga takacreator anovanga ane vanhu vanga vasvika kuma 12,000. Vanhu vane shungu, vanhu vane kuremerwa nekurwadziwa nekubirirwa kwakaitwa maelections muZimbabwe. Saka vanhu vaingotaura chero zvavataura, vanotaura zvepfuti, vanotaura zvekunoita mhirizhonga asi zvisingareve kuti ndo urongwa hwatatinawo hwekunoita mhirizhonga.
Mune mamwe matanho amuri kutora here kuti mugadziridze zvikonzero zvamapiwa izvozvi zvaita kuti musabvumidzwa kuratidzira uko?
Taita humwe urongwa hwekuti tiende tinogara pasi navasiriwo Ramaphosa neutungamiriri hwavo kuti vanyatsokutibudira pachena chikonzero wai vari kumira zvikuru nebato riri kutonga kuZimbabwe iro rinova bato risina kuvhoterwa zviri pamutemo, izvo zvakasanangurika zvikataurwa kunyange neSADC nemamission observers eSADC. So ndo matanho ataakutora. Zvekare tichasuwa the responsible authority yakanzela clearance yavakanga vachipa nokutizve hazvisi pamutemo kuti clearance inopiwa yozokanzelewa kubudikidza nemainvestigations angange aitwa. Vaifana kunge vakakanzela vasati vaita meeting nesu.
Iko kurambidzwa kuratidzira kwamaita uku kwakanganisawo zvakadii urongwa hwenyu?
Izvi hazvina kudzorera shure isusu chete, zvadzorera mwana wese weZimbabwe kumashure.
Pane shoko ratiri kutambira rekuti sangano renyu rakaunganidza mari kubva muvanhu dziri kufungidzirwa nevamwe kunzi imari dzichangotsakatika dzakadyiwa. Makafambisa sei nyaya yemari idzi?
Shoko rekuti vanhu vakatorerwa mari nesangano redu harisi shoko rechokwadi, ishoko renhema. Patinorangarira patakambokumbira mari kuvanhu taida 2000 rand yekuti tikwanise kuenda kunoapplya for the date rataida kuita demonstration. Unfortunately mari iyo haina kutobuda. Takatozotsvagawo mari dzedu nenzira dzedu dzataikwanisa. However, takaenderera mberi neurongwa hwedu tikaenda tikanoapplya tikatumira vanhu bepa kunyange vanhu vanga vasina kutumira mari. Saka shoko rekutaura kuti kune vanhu vakatorerwa mari mashoko emugodzi matsuro.